Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina kukadzi 6 2020. Makatevera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvinhu zvikanonoka kuitika. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vanoti vari kutambira danho rakatorwa nebato ravo rekuvabvisa pachigaro chavo vachiti naivowo vainge vasvika zera rekuti vange vachisiya kuve nhengo yevechidiki mubato iri. Vatsenengamo vanotiwo havasi kuzoenda kuchikoro chechitepo School of Ideology uko vakanzi vanofanirwa kunodzidziswa nezvegwara remusangano. Vanoti kana kuri kunzi vaenda kuchikoro ikoko vanofanirwa kutoenda kosemudzidzisi kwete semwana wechikoro, vachiti maonero avo ndiye kuti vacho vari kuti vanofanirwa kuenda kuchikoro ndo vakatofanira kudzokera kunodzidziswa gwara remusangano. Vatsenengamo vakamiswa kuve nhengo kumwe nechigaro mubato reZanu PF pamwe chete nevaive munyori muboka revechidiki vapupuraito Garepi navaLouis Matutu mushure mekunge vafumura mazita evamwe vana muzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zvehuori uhwavanoti hwauraya nyika. Vana muzvinabhizimusi vakadomwa nemazita vanoti muridzi weSakunda Holdings iyo iri kuwanisa nyika mafuta edzimotokari vakuda kwasheta Gwirei, sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara pamwe nemuridzi weGreenfuel waBilly Rotenberg. Vatatu ava vakanzi vacharamba vari nhengo dzeZanu PF kwemwedzi gumi nemiviri yavachange vakamiswa kubata zvigaro. Ngatinzwe hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro penyaya iyi.
Handina pandakaita dambudziko nedanho ravakatora rekuti vange vachitibvisa pazvigaro, nekuti ini kutanga mazuva adariko kana muchayeuka pakambofamba shoko rekuti ndakanga ndanyora gwaro rekuti ndava kuzvipira kusiya basa rekuva tete wemusangano kune vechidiki. Saka ndiri munhu akanga akagadzirira kuti ndisiye basa kubandiko revechidiki ndaakuzvipira hangu kuti no ndikwanise kuenda kune rimwe bandiko revanhu vakuru. Saka pavatora danho ravo rekuti no vanodzipisa mabasa hazvina kumbondikahadza, uye ndo chikonzero nei makaona takanga tazvipira kubva pamuzinda webato tichinoturira mashoko edu kunzvimbo isina chekuita nebato. Ndokusaka zvakare makaona takanga tasvika panzvimbo yekuti no hatisi kushandisa zvigaro zvedu zvekumusangano kutaura mashoko edu, nekuti taizviziva kuti mukati medu mune vamwe vanhu vabatwa neiwayo hatisi kududza kuti makateo.
Takaonawo bato richiti munofanira kuendeswa kuchikoro kuti munge muchidzidziswa nezvegwara remusangano. Makatambira sei danho iri?
Zvakandishamisa kuti vakuru vemusangano vangataura shoko rekuti isu nekuti tadoma mabasa ari kuitwa eumbavha ugororo neukopokopo tonzi tiendeswe kuchikoro chechikipadhiological college. Zvinongotaridza bedzi kuti mukati mevatungamiriri vedu vatiinawo musangano ivo pachavo ndivo vatorasa gwara, nekuti vari kuzvipira kuprotekta kana kuti kudzivirira mbavha vachirega nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzwa saizvozvo. Saka ndakati inini handisi kuzomboenda kuchitepo ideological, nekuti kutotora kwandakaita danho rekuti tinofanira kurwisa mabasa eumbavha neugororo nechindingo venyu tiri munyika kutotaridza kuti ndinoziva chakanakira nyika uye ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu. Ndanga ndiri kutotaura nevamwe kuti dai dzanga zvichitobvira ndini ndaifanira kutoenda kunoita mudzidzisi wegwara remusangano uye negwara renyika kuti tepo dhani kuti ivo vari kutadza kuziva kuti nyika inoda kuchengetwa, nhaka yevana inoda kuchengetwa, ndivo vangaudze isu kuti tiende kuchitepo ideological college.
Pane vamwe vatsenengamo vari kuti maitiro amakaita hanzi pane vari kushandisai, munoti
mashoko enhema iwayo mukoma yekuti vanhu vangati tine vanhu vari kutishandisa. Nekuti kana mukacherechidza ini ndakataura kare kuti ndadarikidza makore kunge ndiri mubandiko revechidiki ndichiti ndava ne 37 years kureva kuti ndirisamusha ndiri baba hongu kubati ndinenge ndichinzi wevechidiki, but kumba kwandinenge ndabva vana vangu vanenge vachiziva kuti baba vedu vabuda, uye kana kumadzitezvara havambondifoneri vachiti kana paita dambudziko fonerai muyuti, vanotifonerai mukwasha, kureva kuti ndava munhu mukuru.
Vanga vari vaimbo vemurongi wemisangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamo vari parunare muHarare neStudio 7. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. VaTrump vakaponeswa munyaya idzi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party idzo dzakavhota dzichiramba kuti vavani kuvaine mhosva. Nhengo imwe chete yebato iri vaMitt Romney ndiwo chete vakavhotera kuti vaTrump vavanikwe vaine mhosva. Nhengo dzose dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakavhotawo dzichiroverera vaTrump nemhosva, asi dzaive shoma zvichienzaniswa nenhengo dzeRepublican Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata Dr. Moses Romano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti hazvina kufamba zvakanaka bani kuti hapana mawitinesi akadainzwa munyaya akarambidzwa kuti auye kuzopa umboo hwavakanga vachiuziwa pamusoro sezvakanga zvichinziwa Trump wakanga wakanganisa. Saka ndiri kuona kuti kungoramba vachishandisa chisimba hapana kunyatsotongwa kwakanaka bani kuti hapana uchapupu hwakapuwa hunorangidza kuti wane mhosva yawakaita. Dai wakanga wadainza wanhu waiziva zvawaida kutaura ndaifungidzira kuti era tichitaura kuti wakaregererwa zvakanaka uye hawana mhosva ba. Zvino pari zvino tinongoona kunge kushandisa kwechisimba kwekuti warege kuzotongwa zvakanaka.
Imi munoona sei takatarisa mabatirwo akaitwa nyaya iyi nemademocrats nemarepublican emuno muAmerica?
Ndinoona kuti madhemokrasi akaita zvakanaka nekuti wanenge vachitiwo mutungamiriri wenyika haasi pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Avowo maRepublicans ndinoona kuti wakaita zvekudzvinyirira nekuti ndo wakawanda muSenate yakazoti waTrump wanaba mhosva. Saka ndinongoona kunge vanhu vari kuti iclub iri pamwe chete kuti mumwe wedu haanganziba ane mhosva obva aregererwa nemaRepublicans. Ndo maonero angu iyayo.
Vamwewo vari kuti ivo vakaona kunge zvanga zviri kuitwa ipapo ndo zvinofanira kuitwa pautongo hwejechetere kuti munhu anokwanisa kusimuka achitaura iye kuti ini zvakati handisi kubvumirana nazvo, angave ari muRepublican kana muDemocrat asina chaanozoitwa mushure mekunge ataura izvi. Munoona seizvi?
Ndinoona ndo zvakanakisisa izvozvo. Zvinofadza nekuti munhu anofanira kuti atsanangure zvaanenge achiona freedom of speech. Inoreva kuti munhu anotaura zvaanotaura pasina chinozoitwa ba kune munhu anenge ataura. Izvozvo dai zvikaramba zvichiitika zvinokurudzirwa kuti vanhu vataure wakasununguka wasingatyeba uye pasina kuvhundutsirwa ba kunouya.
Tingaona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe tinodzidza kuti watungamiriri wenyika wanofanira kuti wagova responsible kune nyika yavo uye accountable kuna vanhu vanenge vakasarudza. Hapana baanenge ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo wenyika ndiwo unofanira kutonga. Vanouya vachitonga vachisarudzwa vanofanira kuva vari pasi pemutemo ivowo. Zimbabwe ine zvekudzidzawo zvekuti watungamiriri wenyika havafaniri kuva vari pamusoro pemutemo yenyika. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vese wagotaura wakasununguka zvavanenge vachida kutaura pamusoro penyika uye pasina kutya kana kutyisidzirwa kunozoita kuna vanhu vanenge vataura.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Moses Romano vachitaura vari parunhare naMavelous Musanganya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisa anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguwa dza 7 PM, svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakare kuChina, kusanganisira zviri kudzidza kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. China inotiwo iri kutora matanho kuitira kuti Zimbabwe isaite munhu anobatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vavo Badaya Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe, Vashao Bosheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. Vabosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza veruzhinji vari munyika yavo.
They are safe and sound and well taken good care of. Just this morning, I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe.
Vakachengetedzeka huye vane utano. Ndataura nemumiriri weZimbabwe kuChina akandiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa nhamba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
Handle and deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
Vabosheng vatiwo mukuedza kuona kuti chirwere checoronavirus hachisviki muZimbabwe, vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the Chinese.
Tatataurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanho ari kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kutibatsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndoo kuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 560 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 224 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Nomen Matara, vaudza Studio 7 parunare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu achabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 400 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevarume makumi mana nevanomwe vari kupomerwa mhosva yekuita zvehongochani muNigeria kwambomiswa zvakare kechitatu sezvo chapupu chisina kuenda kudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda mudare muNigeria muna 2014. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vari kushanyira muzinda weWhite House nhasi uko vachakurukura nezvekutengeserana kwakasununguka nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Danho rakatorwa nebato reZANU PF rekumbomisa nhengo nhatu dzeboka revechidiki kuve nezvigaro mubato kwemwedzi gumi nemiviri mushure mekufumura uori rinonzi nevamwe rinosiya bato riri kutonga iri rave pakaipa sezvo richiita serinopanicha vanenge vafumura uori. Vamwewo ndo vanoti vatatu ava vaikodzera kudzingwa mubato sezvo vakashandisa nzira dziri kunze kwegwara rebato mukufumura kwavakaita vanamuzvina bhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori. Vatatu vakamiswa basa vanoti vaive mutungamiri wevechidiki vapupuraito Garepi, mutevedzeri wavo vaLouis Matutu pamwe navaGodfrey Senengamu ava vaive munyori anoona nezvegwara remusangano. Vechidiki ava vanonzi nebato reZANU PF vakarasa hunhu mushure mekunge vadoma vakuda kwasheta Gwirei vanove mukuru weSakunda Holdings vaBilly Rotenberg veGreen Fuel pamwe navatafadzwa musarara vanovesa chigaro weGreen Millers Association sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei danho rakatorwa nebato ravo.
Chekutanga chatinongoda kuti vana vemunyika yeZimbabwe nepasi rose vazive ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori, havana kudzingirwa kumuhwa kana kutuka uori, vadzingirwa approach kana kuti nziya yavakashandisa kurwisa nayo uori. Ndokunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi press conference nevatori venhau vakataura maseven vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa zvakadzichita. Saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana, but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori. Umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chango mukatongotanga kungodaidzira mazita kuti ingari kuita uori chimwewo chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatinayo? Aiwa, haisiyo. Saka ndicho vatungamiri vemusangano uyisai nenyaya dzenyu mumusangano nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori. Vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi.
Vamaguhu, munoti nedanho rakatorwa neZANU PF?
Chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uori hwatinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo. But chinhu chinonyadzisa kuti Politburo yeZANU PF haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Havana kumirira izvozvo, vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano. Tadaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka, vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya. Iwoonekwa uchidonhedza misodzi, uri kuchenei, une ukama nenyoka here? Mwana wako here ari kupondwa? Saka ZANU PF yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo Archbishop vari kuodhina mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yekuti
Wama tuti na wama tini nga munda watu gareta wa sivo Nyeongo zi msangano kana mazibabu ya zatenga kutu oranesho corruption. Munu wese akuna muna anga tifende corruption. Mekutu corruption nile javuti mkana ya wangile kumusoro pe chimbo. Asipasa asuwa na wachi zinonga sosune murombo. Chana akuna muna anga kwanza kumira akitai wa corruption nga ira mbi ili. Asipa wala kuposa chene ndepo kutu. Kunyango iwa wa muna anga kwa wano tawara kutu corruption nga ili uwe pasi uwe nga ili uwe. Urumende ya wano fana uwe. Uwari. Asa wana kumbo sivi wa msangano nya iyo. Wachi wenga wamo haji. Watunga mili uwe state every level. Kunyango ene suti kutawara pano kutu. Pasi no worrying out the Mumusangano, Muramu, Mende, Kanamuka, my private sectors, no more societies, Miss Matu Garanga, the war, as if the Gisim Sangano issues. As you know, Kitam Sangano, let you go to Munono, draft and history, I don't know what you want to come on what you work at the Miri, Natasha, Serena, Pupanzi, Mangana, what you work at the Miri, one of Papa Mavana, Mosha, Para, Sinosiam Sangano party, Zingaita, where you can do when you ever got to be with Wakata or I over press conference with Atakas, Miri, Tambusia, Mapach and Sangano party. Akuna, Vitriz and PF, Pakambo, Chikadam, Guru to Munot, Karaka, Samaya, Chinguri, Kanao President, what? Ah, that's Yamuta and Daga Sumirida, someone Okama Panzure, Yakumbo Sia, Majaka Tango, Musangan, and Rambota and Dagango Sumirida. Nyaya, you don't do a Kangan Nisan, which I won't see Basa Oka P and Musangan of what in the Kumbo Sianda with a song.
The guy is Gokuna Magu, Lamagu, Chichakaita, what you are Kumana, Vasangwenda, Kanakuma Purisa, Nemazaya, Kanakoku, Zimbabwe and the Corruption Commission.
Vanozviziva kuti muZimbabwe munhu anoita uori kana kuponda chaiko muzita reZANU-PF hauna kwaunonomhanyara nyaya yacho. Saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura. Saka uori hunozikanwa purezidhendi varimo mazviri ndosaka vakomana ava vakaona kuti atingaende kunomhangarira president kuna president wacho. Regati udze vana veZimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronera aya. Ndosaka vakaita go public. Hanzi kambudzi kazvarire pane vanhu kunzi nditandirwe imba. Kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu manzwa zvakare kubva kunhengo yevechidiki muZANU-PF vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa neStudio 7. Mukuenderera mberi nekuongorora kwatiri kuita dambudziko renzara yakatarisana nenyika, vamwe vagari vemudhorobha reNorton vanoti nhamo yapfunya chisero munharaunda yavo sezvo vasina zvekudya. Mutoro wedu wena uThomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Munhu akasvika pamusika wekatanga muNorton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemuNorton vari kukwanisa kutenga chikafu sezvo vamwe vakaita samai Mary gara pasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakastroka nokuruho ne vakastroka ndokuruho njere avaoni avatauri papa zviya zvekuta nyaya kudya avazhi zviya zvekuti unotiwo munhu azha. Chinondinetsa ipo pano kubva 2013 kusvika izvozvi sipo chainondinetsa ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire ipapa vanozviitira mapamba handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai gara pasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira shamwari ndodzowanzozobatsira. Kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo handinawo chokubata vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvo zvimwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete hana.
Amai gara pasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka sezvo akaremara mitezo.
Apana watungu wapa wesadza ilo. Apana chimu chandenga kwanza kubapa. Isadza. Ilo siyangu daiva shiva, daiva itaura. Maikubaimaiwa funda kutu. Minasekuru mabomwe hivyo chukuti mungaita utano. Ilongu wa sadza. Sadza racho ranga rilu maveji. Maveji hacha andaka kupandaka anda inda wuko. Ndatu tea kwa unemota kwa kukunamu. Tuko anaka pandesu maveji hizo sosa. Tawabika tika tosha. Tosha futi manero.
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita sapatients maviri ane makore gumi nematatu ekuberekwa uyo anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda uye anoti wonguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo asi chinangi chiri chishoma tisikuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro tinodzingwa. Hatina kubhadhara school fees saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba avo vanogara nevana vavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazuva ano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo amenewo vanhu vacho mari yacho iri pasi handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari asi mari yacho iri pasi sati hazvitengesa.
Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedzana pose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vashanda pamwe chete nemakanzura. Vamuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipihwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu.
Toni ine population iri kukura inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people here zvinezi 80,000 to 100,000 people and zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaitawo vanhu chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton land haina kukwira kukura production haisi kunyanyo ita nemazvo though it's a peri urban area kune farming iriko land kunana ward 13, 14 and 15 drought ina kubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonona chikafu chavo vagara vachirima home town dimomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatome inenya ne drought data received.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kumamirira akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparira kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri tinodzokorora dare resenete remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. anekuoneka ine mufaro ndimi wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.
Sokuizika tisenda baku VOA ndebe.